tinoona kuti pane zvinhu zviri kunetsa Blessing kana tikatarisa kumusha kwatinobva. Political situation yekumusha haina kumira zvakanaka, uyezve tingati zveupfumi zvacho hazvina kumira zvakanaka. Saka nokudaro ndizvo zvinopa kuti vana vekuZimbabwe vaende kunze kunokwasha kune dzimwe nyika.
Nyayawo yemapepa inenge yanga isina kunyatsojeka mazuva apera kana kuti aya atingati mapermits. Zviri kufamba sei?
Ya, pachine zvinhu zvisiri pachena Blessing, asi tinotarisire kuti zvinhu zvichagadziriswa nokuti minister vamalusi Kigawa vakataura kuti ivo vachagadzirisa nyaya iyoyo, especially takatarisa aya atinoti maDZP permits. Vakati ivo vanogona kuti vagadzirise vaextende kuda nerimwe gore kuita kuti zvinakire vana veZimbabwe, nokuti vakati ivo vakatarisa kuti vanhu vakapiwa mapenisi aya vanosvika zuru zvatingati mazana maviri nemakumi mashanu yatinoti pachirungu 250,000. Saka vakaona kuti ivo kana vakati vape vanhu ivavo mapermanent residence zvinhu zvinogona kunetsa pakuplana. Takatarisa upfumi hweSouth Africa uye nemagariro emuno muSouth Africa.
Muri kumboitawo here musangano nevakuru vemuhurumende yemuSouth Africa?
Iko zvino tiri kuti patakaita musangano semasangano akawanda, takati isu pane inonzi Zimbabwe Community of South Africa inotungamirirwa naamabhena, ndo yatakapa kuti iyo ikwanise kuti isangane nehurumende yeSouth Africa, uyezve vachitaurawo navapembo muhadhi kuti vagadzirise nyaya iyi yemapepa.